Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 12 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai opa muchinguri kashiri vanokurudzira vanhu mukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Indwe mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Frank Chikore uyo anga aenda kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira futi nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afomera kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yeRudhaka Stadium kumarondera umwe manga anofanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veTriple C zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo wanga waenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Vazopiwa mukana nemapurisa wekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare vachamisa vati hapana chabuda kumatare kwavanga vaenda.
Vaenda kucourt nezuro maloya vakaenda kucourt. Majaji aifana nga ariko kucourt akashayikwa usiku hwese. Maloya akapedza usiku akangomirira padhora jaji kusvikira nhasi mangwanani. Vazoenda zvekuno kumashure ndokwatati. Judgment ichinzi inzwike kuti ngaita musangano murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Hatiri kurwisana nevanhu. Saka varamba kwataenda kukotu. Vati hazvigoni kuti muenderere mberi nemusangano. Tikadaiwa zvakanaka. Chindipai mukana ndinoudza vanhu. Kuti zvarambwa.
Vachamisa vati havadi zvemirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa. Vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutambirwi gwinya uye ramangwana tisi hurumende. Mapurisa hachinjwe. Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa ipo impact.
Mutevedzeri wemutauri weTriple C vaOstalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo kudhuliba dzimu stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutirawo kuita zvisi zvavanoita kuti isusu tisaungana. Asi yelo iri mumwe mwevanhu. Asi yelo iri kutenderera kumamisha kwatati tiri kumuzarabanuku izeve zeve. Vanhu vari kutaura togona kufeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fie. Asi mwoyo medu ndeye yelo. Imwe yaimbova red yakachinja musi watakaannounsa on Wednesday ikaita yelo.
Mumwe mtsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu, amai Jane Chikandwa, vati kunyange hurumende yava Emmerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi, hapana chazovamisa kuvhotera pavanoda.
Hazvichazivi munhu kuenda mubalot box kuti anovhotera candidate yaanoda. Chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine Triple C, tisine chimuti, takawina kudhara. Zvese zvavari kuita izvi kushandiswa because of Lowlands, Katsiru, namatereka vakada kupinda paMP neivo vanzanzi Garwe chairman. Saka hapana, havari kuona kuti ground havana. Ende isusu nevagari vemuno, ground havana, ende havahwini.
Tamboedza kubata mutauro wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi. Asi izvi zvanga zvipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vaCharlton Wende navaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana COVID-19 iriko zvechokwadi, bato rezano PF rinofanirwawo kurambidzwa kuita misangano yaro. Vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dzokutsvaga mumiriri wemarondera central muparamende ndivacaston Mateo veTriple C vaIgnatius Matevege vari kumirira zano PF pamwe navaWitness Muzavazi avo vari kumirira MDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Frank Chikore.
Sachigaro vebatwa riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vakurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroyi amai muchinguri kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato reCitizen Coalition for Change kana kuti Triple C.
Tisapfurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa 26 tichienda kunovhota. Ndinoda kutendai.
Amai muchinguri kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reTriple C.
Endai munobayiwe sakutoita chipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemaCCC watiri kuzwa.
Vatiwo hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine hurongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda. Sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota, amai muchinguri kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota. Mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuzano PF kubva kune mamwe mapato mudunhu reMashonaland West vaWestern Kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMDC Alliance neCitizen Coalition for Change kuenda kubato rezano PF. Vaive nhengo yeMDC Alliance vaSpraga Chiwaya, vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMDC Alliance yakafa muward 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemabyelection, vanoti vadzokera kubato rezano PF. Vachiwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeTriple C vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato rezano PF.
Muzimbabwe munomu vanyatsonzwisisa kuti tine bumbiro remutemo, mune inonzi Bill of Rights, mune section imomo Bill of Rights inonzi Freedom of Association. Ndiri kufamba munzira kushungurudzwa nevanhu vakawanda, hei vatengesa, hei vaita ikodzero dzangu, gentlemen.
Nhengo yebato reTriple C muprovinsi vakuda kwache chigumo, vanoti zviri kutaura amai muchinguri kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zvishanu vabva kunzvimbo dzose mudunhu. Ndakamirira Studio 7 mukaroi njini nunurai jena.
Zvichakadaro, ZANU PF iri kuita mumwe musangano kwamutare mangwana uyo uchatungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato iri vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ukuwo mutungamiri werimwe bato reMGCT vaDouglas Mwonzora vari kutarisirwawo kuita musangano nevatsigiri vavo muZimbabwe Grounds mumusha weHighfields muHarare. Kuti tinzwe nezvemusangano wavamwonzora, tabata mutauriri wavamwonzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Panyaya yekuti tiite misangano nemarali zedu, takamborambirwa marali mairi ekuairport nemapurisa tisingazive kuti zvikonzero zvakanga zviri zvei. Asi parali yemangwana takatendwa kuti tenderere mberi nerali iyoyo, tisingazivi kuti kana vachizotirambidza mangwana papa Grounds sezvo vanowanzo kuita kutumira mapurisa vachidispesa vanhu. But handisani ndasvika ipapo, tisatasvika ipapo, asi ndinodayira kuti zvinobudirira mangwana. But ndinamutaura kuti takamborambirwa marali mairi pasina zvikonzero zvakabudirana nhasi asati aita rali yedu yekuairport.
Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato ari kuchema kuti ari kukanganiswa?
Ndine hurombo mukoma, asi zvikonzero zvavane ndisingazvizivi zvavanenge vachirambirwa. Sematauro andiri kuita, ini handitauri ndakamirira mamwe mapato, ndotaura ndakamirira bato redu nevana veZimbabwe. Saka kuti ndizvo zvava zvikonzero zvavanenge vachirambidzwa ivo handizivi, asi zvedu ndiri kutaura kuti ini handizivo zvangu. Saka handingadi kuti ndiende munhaurirano kana ndipinde mukutaura zvekukomenta, kunge ndino ndaa spokesperson wemapato ese. Ndine bato rimwe chete randinokumenda ndiri ndakamirira vamwonzora.
Zvii zvamunotarisira kumusangano wenyu wemangwana?
Tinotarisira kuti isu vanhu vachabuda neuwando hwavo kuti wanzwe meseji, nekuti isu hatipo nekuti titaure nyambo nekutaure mafanisi. Nyaya iripo ndeyekupa meseji yerusununguko, meseji yeeconomic emancipation, meseji yeunity, meseji yepeace kune vana veZimbabwe. Saka tirikukudzira kuti vana veZimbabwe wauye wanzwe meseji neudzamu rwavamwonzora.
Tinoona mumwe misangano yanga ichimboitwa navamwonzora kusina veruzhinji vari kuenda ikoko, havasi kubuda muuwandu hwavo. Zvii zvamungataura pane izvozvo, uye munotarisira here kuti pane shanduko ingaitika mangwana?
Musanyanya kutarisa imimi mainternal party meetings anga achiitwa mumaschools, mumaprivate residence ndeemastructures. Saka kana iri rally is a different thing altogether. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitarisei kuti kana tichiseparate rally neinternal party meeting.
Mutauriri wemutungamiri weMGCT vaDouglas Mwonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika nhasi kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Masairini anozivisa nezvekurwiswa nemuchadenga anzwikwa mumaguta akawanda usiku hwadarika achizivisa vagari nezvekurwiswa kwainge kuchazouya. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rinoti raparadza kamba yemauto emuchadenga eUkraine iri pedyo neguta reVasilkiv. Nzvimbo inochengeterwa zvombo iri pedyo inonziwo yaparadzwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rinoti mauto eRussia abhomba mosque iri muMariupol, umo manga makawanda vanhu 70 kana kuti 80. Vamwe vanga vari mumosque iyi vanonzi vanobva kunyika yeTurkey. Mikana yakawanda yekushandisa mukupiwa kwerubatsiro inonzi ichavhurwa nhasi mugovera kuwanisa vagari mukana wakachengetedzeka wekubuda nawo kubva kumhirizhonga iri muKiev, Sumi nemamwe matunhu.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa necovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri pazviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 521 wakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine makumi matanhatu nevapfumbamwe. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, makumi matatu nevatatu kana kuti 63 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe 5219, makumi matanhatu nevana vavo kana kuti 64 vachinzi vari muzvipatara. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Reuters inoti sangano renhau reSPA razivisa nhasi mugovera kuti Saudi Arabia yauraya varume makumi masere nemumwe kana kuti 81 mukati memaawa makumi maviri nemana adarika, kusanganisira vanomwe vekuYemen nemumwe chete wekuSiria nemhosva dzinosanganisira dzeugandanga nekupfurikidza mwero. Uwandu uhu hwapfuura hwemakumi matanhatu nevanomwe hwakaziviswa munyika iyi hwemugore rose ra2021 nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakaurayiwa muna 2020. Sangano renhau reReuters rinoti gwenya renyuklia ranga rakambononotswa zvakanyanya remuFinland reOlkiluoto 3 ratanga kuedzwa kushanda kwaro nhasi nekuisa moto wemagetsi mugwenya renyika, izvo zvinonzi nevari kurishanda veTVO zvichaderedza kutengwa kwemagetsi kubva kunze uye kudzikisa mutengo wemagetsi. Iye zvino toenda kuna Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi Mavelas aita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nevamwe madzimai vachange vari musarudzo yemabai elections.
Nemusi wa9 kurume 2022, ini Linda Tsungirai Masarira semutungamiri webato reLabor Economists and African Democrats ndakanyorera mutungamiri wenyika ino newezanu PF President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nemapresidenti zvakare anokwana kuita magumi manomwe vanosanganisira vaPeter Ndlovu veAll People's Party, vaNelson Chamisa veCCC, vaDouglas Monzora veMDCA, Federation of African State Party, vaJoseph Busha veFree Zimbabwe Congress, vaNefakare veMati, vaPeter Munyanduri veNew Patriotic Front, vaCharles Muchineripi Mutama vePatriotic Zimbabweans, vaKwanele Hlabangana veRepublican Party, vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance, vaMai Elizabeth Valerio veUZA neveZimbabwe Labour Party, Langton Machoko Tsamba. Tichikumbira kuti tigone kunosangana sevatungamiriri vemapato vari kuparticipate mumabai elections musi wa26 March gore rino.
Sei makafunga kuti munyore tsamba iyi uyezve inobatsira sei?
Tsamba iyi ndakainyora kuburikidza nekuona kuti violence, kurwa, kusawirirana nekusaremekedza vanhu vane muono wakasiyana zviri kuramba zvichiwedzera mukati menyika yedu, zvichiita kuti sarudzo yatiri kuda kunopinda isava sarudzo iri free, isava sarudzo iri fair, isava sarudzo inoita kuti isu vana veZimbabwe tiyanane chero tine muono wakasiyana. Ndakapa zvakare mufananidzo kuti kana mumhuri yatinobva tichigona kuenda kumakereke akasiyana setichiramba tiri mhuri, chiri kutitadzisa kuyanana semhuri yevana veZimbabwe kuti tive nemuono umwe chete wekuvaka nyika yedu chero tine muono wakasiyana pane zvematongerwo enyika. Ndakakumbira zvakare kuti tigone kunogara pasi sevatungamiriri vemapato iwayo tichionesana kuti totaura sei nevanotitevera kuti vazive kuti tiri vana vanyamunhu tiri nyika imwe chete kupikisana pane zvematongerwo enyika zvirevo tava vengi kana uchinosvika pakunorwa zvekusvika pakunorasa upenyu sezvatakaona zvakaitika kukwekwe masvondo apfuura chino zvinoshungurudza chaizvo kuti kana yanguva yekukampeina kuenda kumaelections nezvematongerwo enyika vana vanotanga kurwa pachavo vanhu vanogara munharaunda imwe chete vachirwa pachavo vachikuvadzana vachidzingana mudzimba dzekugara
shuwiro yenyu ndeyei mushure mekunyora tsamba iyi
zvakatikoshera sevana vanyamunhu kuti tigogona kubatana pamwe chete sevatungamiriri tichirakidza vanotitevera kuti tinogona kushanda pamwe chete chero tiine muono yakasiyana maererano nezvematongerwo enyika saizvozvo ndakagona zvakare kuti ndidombe mukati metsamba iyoyo kuti mugore ra2018 mapato ese akasaina inonzi peace pledge vachitaura kuti vachava vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti vanovateedzera kuti ngatigone kupinda maelections musarudzo netsitsi nerunyararo nerudo tisingatukane tisingapopotedzane tisingarovane saka zvakare ndaitokumbira mutsamba iyoyo kuti tidzokere kuchibvumirano chatakaita papeace pledge chekuti tigone kunoita sarudzo isina popoto isina kurwa isina kuurayana
bumbiro remutemo wenyika rinoti nenyaya iyi
mubumbiro redu remutemo musection 48 munotaura nezveright to life kodzero dzemuchizvarwa chega chega chemuno muzimbabwe kuti chive neupenyu upenyu hwacho husaputswe kodzero iyi tinoiona ichiputsika zvikurusa kana kuine sarudzo saka chitori chikumbiro chedu selabor economists and african democrats kuti vakuru vemapato nevese vanotevedzera mapato vagone kunokoshesa section 48 nekodzero dzemunhu wese wemuno muzimbabwe Section 58 zvakare yebumbiro remutemo wedu tinoona richityorwa Section 58 inotaura nezvema rights to freedom of assembly and association kodzero dzechizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chekuungana nevaanoda nekutevedzera bato raanoda zvinozosingiswa zvakare muSection 67 yeConstitution yeZimbabwe muchitaura about my political rights kuti chizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chine kodzero yekutevedzera kufoma pati yavanoda nekusapota pati yavanoda vasina kumbunyikidzirwa kodzero dzavo zvatinoona mukati menyika ino zvekuti vezano vanoti titevere isusu mukasatitevera tokurovai veTriple C vachiti asingatevere Triple C mutengesi kana kuti ndewezano zvinhu zvese izvozvo kutyorwa kwekodzero rebumbiro remutemo wedu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu. Tiine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu pamusoro pezviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu nematano avari kukurudzira kugadzirisa dambudziko iri.
Makatarisa kuparurwa kwakaitwa mabudgets nemakanzuru enzvimbo dzakasiyana siyana zvinokatyamadza zvinoita sokuti makanzuruwo anoraramawo munyika yavo isingararame voruzhinji isingararame vemabhizimusi mukatarisa kukwidzwa kwakaita maresinesi ndofunga panguva inoiyi kubva pa 11,000 Zimbabwean dollars kana takatarisana nharaunda yekanzuru yeBulawayo City Council vakakwidza mutero yemaresinesi ezvitoro kuendesa pa 293,000 Zimbabwean dollars saka ukatarisa kuti kana zvino zvichinge zvakwira zvakapetwa kakawanda kudero zvinoratidza sokuti tiri parumana nzombe vatengi nemabhizimusi nekuti mukatarisa even nzvimbo dzinopakirwa motokari dzakakwirawo zvakare mumakanzuro akasiyana siyana
asi muri kuonawo here upfumi hwenyika huri kukura Mutasho
tichinanavira kutarisana nekukura kuri kuitawo ikonomi yedu tinotarisira kuti pachawanda zvinogadzirwa muno uyewo nekuzosunungurwa kwakaitwa maboda kuvhurwa kwakaitwa maboda tinofunga kuti zvichaita kuti pange paine makwikwi iyo yatingati competition pakati pezvinhu zvinogadzirwa muno nezvinhu zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Izvo zvatinotarisira kuti zvinogona kuderedzawo mitengo sekuti nyika yanga yakavharirwa. Tingati yanga yakavharwa kwenguva yakareba kubudikidza nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvinova zvaiita kuti vanhu vasare vasina sarudzo yekuti votenga zvipi, nokuti vanenge vachingozomanikidzirwa kunge vachitenga zvinenge zviripo pamasherefu nekuti ndo zvinenge zvichiwanikwa. Sokuti zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvanga zvisinganyanyopinda nemukana yaitarisirwa nekuda kwekuvharwa kwanga kwakaitwa mabhodha.
Zvii zvimwe zvingadai zviri kukwidzawo mitengo munyika?
Tinotarisa isusu kuti dzimwe nyika dzatinotengawo zvinhu zvekugadzirisa zvinhu zvatinotenga mishina dzakakwidzawo mitengo. Mukatarisawo mafuta edhiziri nepeturu akakwirawo pasi rose. Uye nauye inflation ndofunga mukatarisa kunyika dzakawanda dzakafanana nenyika hombe chaidzo vanana America. Mitengo yezvinhu kusanganisira neinflation hazvina kugadzikana zvisina kumbobvira zvaitika munguva yakareba chaizvo munhoroondo yeikonomi yenyika dzakadaro. Ukaendawo kunana China zvimwe chete izvozvo tinoona kuti zvinhu zviri kukwirawo zvichinanavira kukwira. Uyewo muno macho tine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosunda mitengo.
Saka izvi zvingagadziriswa sei vamutasho?
Kugadzirisa izvi tichabatirana pamwe chete kuwedzera nharaunda inotambirwa mari yemuno yezim dollar. Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana siyana. Ndosaka makaona juti redzimotokari kune vanenge vatenga dzimotokari. Ndofunga pari zvino chikamu makumi mashanu kubva muzana unokwanisa kubhadhara juti nemari yemuno. Imwewo rutivi rwakaenzana nechikamu ichocho wobhadharawo maus dollars. Saka matano atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa. Ndozva zvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu mitengo inobva yakwira, uye dhora rekunze rikaramba richirema mitengo inobva yaremera veruzhinji nokuti vakawanda vanenge vachitambira mari yemadhora yemuZimbabwe. Havasi makambani akawanda ari kukwanisa kunge achibhadhara maus. Ndodavira kuti ndosaka muri kuonawo kuti panguva inoi hurumende inenge iri mushishi kutaurirana nevashandi vayo macivil servants kuti ndezvipi zvingaitwe kuti varambewo vari pachinzvimbo chakakwanirana chekuti vakwanise kunge vachiraramawo upenyu hunenge hunotiremekedzekei.
Tinotenda vamutashu. Manga makateerera kumutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tichakupai chirongwa chatiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemabai election dziri kuitwa mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, muchitumira mibvunzo yenyu, muchishandisa mashoko, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muguro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuva pamaminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mumwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 12 kumbimbitho 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
emadala ikona pestelo kona ngo 4 PM kubana irally tafala ngiye phambili baza sipha impendulo phambili okungakho ukuthi yabe ngasela ncedo.
Amapolisa avimbe umkhokheli webandla le Triple C umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukankasela uketho eMarondera namuhla.
Njengebandla elibushayo siyala udlakela, kodwa siyalubona udlakela lwenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu PF unkosikazi oPhamuchinguri kaShiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaThamisa lona athi ngelabathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukankasela uketho eMarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi, kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa erayothi abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akula muntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo, kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapholisa lanxa nje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-Triple C like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court, kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba lemihlangano. Siqoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnomsana Gift Ostalo Sisiziba yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bedbridge kusasa.
Sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali, sakhiphe ikarali. Baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto wrong sahamba emadala nginxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadala njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadala ikho lapho esitshela khona ngo 4 PM kubana irally tafala ngiye phambili baza sipha impendulo phambili okungakho ukuthi yabe ngasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
emthetho andaba sikhambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthetho andaba elizwe ukuze sitshengisele ubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele. Yikho sivume ukubana siye emthetho andaba njengabantu abahloniphayo imthetho yelizwe. Kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhoti eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadala. Kodwa sikhangele ukuthi amadala engabi part and parcel of abantu esilwisana labo abezanupiefu ngenxa yokuthi thina le zanupiefu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe.
Kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo. Iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa?
Siyaphambili ngemhlangano kusasa siyabe se-Bay Bridge, isuke e-Bay Bridge se-Tsholotsho, Tsholotsho Binga. Asisoze samiswa izanupiefu kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupiefu iphume embusweni ngendlela esemthethweni, indlela yama-election. So asicabanga ukuthi izanupiefu nxa afuna ukubana thina sekhampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba la makhampeni. Amakhampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu. So asoze samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi iZANU-PF ayisoze yaba lo mthetho on its own. So kufanele ukuthi thina njengebandla ikosti asoze samiswa iZANU, siyaphambili. Abantu bethu fanele bekwasizimisele nxa yokuthi bazabulala babulale, nxa yokuthi bazabopha babophe, ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni. Siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayo iZANU-PF.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo umgcini sihlalo weZANU-PF unkosikazi Opha Motshenguri Kashiri ube lo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eKaroi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapolisa. Umotshenguri utshele abalandeli beZANU-PF ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikaJamisa, lona athi ngelabathengisi. Uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni. Sibuze ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapolisa.
Into one kumele ngitshele yona, amapolisa kasiyo ZANU-PF, amapolisa lugatsha lukahulumende. And leyo nto abayizilelwe yinto embi eluhlazo. Mina njengomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF ngiyakukhondema ngokwalona, babaliselani kusokwenza ngathi akumbe sebenzi nyamazane esize sabayo. Asibe sabi thina abakaJamisa, sibabelele vethu kungabuya ukhetho, sibadle sibatshenze ukuthi hhayi ngedemokrasi sikhona. So amapholisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela, yibo abanye abangikhona abasebenza ukuthi khona kungcoliswe ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa, kungcoliswe futhi le bizwe leZANU-PF. It is not ZANU-PF ethi khona iraliyana ingenzakali, yibo abazenzele kokubana ngokubona kwabo. But mina ngibona ngantwa, when we are coming towards a phase like this election ebuyayo, why do you stop abantu ukuthi bekhankase? Ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election enako konke okutshengisela kuyona kuhamba kuhle. Njalo izolo ekhuluma la ma-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo, ukukhulumela kona wazi wathi kona lani ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited. So labo futhi abebandla likaJamisa, I hope balandela imithetho yonke ekwenzelwe nabo, babe le mvumo ukuthi benze lawo marali. If they do that and amapholisa abelokhu esala, futhi amapholisa lawa they are counter revolutionary, they are counter ispirit sikababa upresident wethu uMnangagwa esokuthi khona kube lokuthula njalo ama-election abe free and fair.
Umongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula, kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa. Uthini ngalokho?
Well, khonoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba njengebandla elibusayo siyala udlakela, kodwa siyalubona udlakela lwenzakala. Siyezwa ukuthi abanye kuthiwa hhayi ngabethu abeZANU-PF kuphume futhi kwezindawo kuthiwana hhayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoku kodwa futhi ukubonda hayi kokusikhathi ngabanye bethu abangosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu ngisho phela umongameli nabasekeli bakhe behamba bekhuma ngokuthi bona ukuthula bakithi kodwa uthole kulo munye umuntu yena uzenzela okwakhe phela kuyatholakala khona kwana even emulini.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PAF. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo. Abangamatshumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo. Bonke abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5400 12.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fube mbula.
Kweze maphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika Walbert Ncube.
Isivandelesi sesileminyaka pho semihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amandla kagetsi kulindawo ngenxa yesikwelete. Sithe sesilifusi kungasasetshenzwa impompi zamanzi aqala ukubola kukanti ezinye zabulawa izifuyo ebese zithatha lendawo njengamadlelo. Kodwa lonyaka izakhamizi eguyu zikhomba ngophakathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqade kakhulu ngoba asikhangeli phezulu siyalima lanxa ilanga lishisa lanxa kunjani lanxa kuqanda sibona kuqade kakhulu sithi sithelezele kulokhayeni phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqade kokuthi zisilele.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlotshwa ngamagetsi ukupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishotile singakwazi kwakade sigaka sishotile kukange kwile zulu mpombi zihamba kahle siyatola sibili kudla sizosisapraye abanye babuye bazothenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Gifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu aqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala yikho lakathe sibesicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because nxakathe silima i-32 hectares kanti singasokubala ama-84 hectares which means siza kuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifunde lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritechs phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ekubhodeni wethu lapha sinanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo kukanti lezithiyo zingaswela amanzi.
Ukansila kaWard 14 uMnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibona ukuthi definitely impilo yethu iyajinja. Okwathi efamily khonokele kubona sibili hayi kuyasijabulisa kakhulu and sokulapho kulokubuyelwa khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje. Ngaphandle kokuthuthukisa isivande seguyu, i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana belami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Sixoxa loNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Chungwiza ngale olokhuzwe ekhanda ngento e-sharp yabona ingqamu waphuma ukuthiwa ngumjathibizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Nasikhangela njalo udlakela olwenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lana ukuthi kuthiwa uMboneni uchiye umntwana oyinkazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abacina sebephathelane lodlakela lonelolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurali kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission. Lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kulindawo. Kwezinye izikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa indaba zabo kumthethwandaba, silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi indaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwenu kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018. Bese lo budlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho, ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini. Bese sithi singabhala incwadi akuzophendula incwadi zethu. Sikhangelele nje ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. bakhathazeki nxa kunokuthi baya kuqhele eyodwa bengakhangeli amanye amacele lapho kokulezizalwane zelizwe.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Justina Mukoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba sedivana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota?
Abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni. Kukabili-ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota, uregister ukuvota, kulalaba aba-actively involved in this discouraging it, no, don't, because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF, CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy. At the end of them akuthe kwavotwa nothing happens, kuthi umgwaqo wetsholotshu yesabe kushuyisichibi nje weplam tru limele akulamuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on. Bagijima abantu beMRP bebanga imisindo besithi kanti manje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili, njengoba nitheka ukabili, yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngisuka lapha kuthiwa akangiyeregist ukuvota ngiregistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota kunginikezi mala, kunginikeza isinkwa, akunginikezi noma izuka. So bayazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla. So into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota, asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF.
Angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa ye-experience yabo. Kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bhekana i-CCC. Abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi lapha kudlaliswa isikhathi nga-example enkulu nguNkosana Moyo olishona according to isintu, ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angini. Kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial badla indebelele ngunkosana shonela kula Nkosana emashonaleni, so bayali ukumvotela. Abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu, ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli labakibo lezaphu, bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into leyehlula uJoshua Nkomo le, so nalizitshelise lingavotela emarondera leli evumba amaramba afungwa. So babhizi nje bazibulela impilo zabo, abanye benza nale i-active resistance, we are not going to participate. That's what happens in Matibeleland. So ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintshwa igama ukuthi sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC. As long as uChamisa engasukuma wathi sesisupport uKhuphe, ngoba ngithi uChamisa uthi ebona ukuthi sokungena uKhuphe wasuka wa-rebel against uKhuphe. Babhekile abantu beMatibeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa bona oyale hhayi bade wathi sithengise amatamatisi. So into engabakhuthaza yi-overhaul, ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMatibeleland
baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokhelo omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu bemathebeleni basarenzile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I have given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabonga inkalakatha yomsebenzi ekuphuze wenziwe uwo wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerica ithe mayisenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga ama-Republicans sebajikele ezinkini ezinzima kabo
Loke bekungumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilaye
siyabonga Chris Siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu nangu umholi weqembu
obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo sinama album angu 2
ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba uthando ndodana yami kanye lale ethi Litholakala njani idlalate mpandla
abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangazithola kule namba 0835946046 angiphinde 0835946046 nakwi-email abagcini@gmail.com nakufacebook page abagcini bemfihlakalo band
abalandeli ubatshela wapha mazwi
engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho onothando nenduduzo nemvuselelo sibonga kakhulu
uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcini bemfihlakalo ngale ethi lingo Ma
usomini umfana omncane odlula behle yimi udlala ibuzo usompisi isagila mfana wami ngisidinge ziwe phansi phansi kwelakithi lasenka ngizwa umkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulele likamthaniya iphimbele ihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonka qhamuke mfana wami kwaxuphuzela izisa amadoda lengabe sewesizile yini na usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume ziswa kanjalo mngane wami ngivuquza njalo ngiphuquzisa phezulu lezo zinto eziphezulu phezu kwezinye uzwe
sizalana
Suga madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa e-Riot avimbe umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kodwa umgcinisihlalo we-ZANU-PF unkosikazi oPhamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asiveni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi untungamile inkomo.